Tinokuru dzirawo zvekare kune vanoshandisa miganhu inopinda munyika yeZimbabwe kunyanya muganhu weBed Bridge kuti vange vaichita zvinhu zvavo zvakarongeka sekuti tinoona kuti vesangano rezimura vamukachimbwa mubhege nenge kana uchinge usiri kuita zvinhu nenzira yakakodzera mukana wokuti zvinhu zvako zvinenge zvichitorwa wakawanda. Tiri kuona mabhazi mazhinji ari kubatwa achitorwa zvinhu zvinenge zvaitwa nenzira pfupi. Muchirungu vanoti hadzisi nzira pfupi dzese dziri pfupi, dzimwe irefu. Vafambi tinovakurudzira kuti ngavanyatsocherechedza kuti zvavari kuita hazvizovapinza muna taisireva here uye hazvizokonzeresawo here kuti vange vachinonoka kufamba kwavo.
Saka zvinhu zvakamira sei kumiganho kupari zvino?
Taona mabhazi akawanda chaizvo akaita mudingwe aiswa parutivi nenyaya yekuti avanenge vasina kuzonyatsotsanangura kuti zvavaina zvakawanda zvakadii uye vasina kuripira zvizhinji zvachona. Naizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vaite zvinhu zvavo neungwaru.
Kune vamwe vataura vati vari kuedza kupinza midziyo yavo muZimbabwe, zvizvarwa zviri kudzoka yatingati returning residence iya. Ko, vanonetseka sei kupinza zvinhu zvavo ivo vachidzoka kumusha?
Kune vanhu vanenge vachizama kudzokera kumusha nezvinhu zvavo vasiya mabasa kune nyika dzavange vachishandira, hatinoti mareturning resident. Hongu vari kubvumirwa kuti vange vachipinda munyika yeZimbabwe nezvinhu zvavo pasina muripo, asi vanhu ngavazive kuti pane mitemo yakakora iripo inofanirwa kutanga yateedzwa munhu usati waenda ikoko.
Pane here chimwewo chamungape semuenzaniso ipapo apo?
Saka pamuenzaniso kunge uchida kuenda nemotokari yako kunyika yeZimbabwe uri returning resident, pane mitemo yakati yashanduka chaizvo inoda kuchinge ichiteedzwa. Ungoenda nemotokari yako ungosvikosvika woti ndine motokari yangu ndauya nayo. Zvinokupinza muna taisireva, zvinokupinza mukana wamamupere sekuti unenge usina zvikwanisiro zvacho usingazive. Ngavazive kuti pane mapepa anodikanwa.
Mambobata nyaya yekumuganhu weMozambique neSouth Africa kuLibombo border post uko kwakamirawo sei?
Muganhu uyo wavharwa. Tinokurudzira vanhu kuti vambomira kushandisa muganhu iwoyo. Vanotakura zvinhu vemagonyeti tatovatumira dzitsamba, vese vari kuziva kuti tavapa komekedzo yekuti muganhu iwoyo hausi muganhu wakachengetedzeka pane ino nguva.